manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 31 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wevatungamiri venyika dzemusadiki wepadande mutande uyo waitwa nhasi unonzi uchaenderera mberi musi wafombudzi kuAngola. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nekorera munyika huri kuramba uchikwira apo chirwere ichi chiri kupararira kumaruwa mumadhorobha pamwe nemaguta. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chokwira kudare chichipikisa mutemo wePatriotic Act. Israel neHamas dzokurudzirwa kutsvaga nzira dzinomisa kurwisana sezvo hondo iyi iri kuurayawo vanhu zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wevatungamiri venyika dzemusadiki wepadande mutande uyo wanga uchiitwa nhasi uchitungamirwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola vaJoao Lourenco wanzi uchaenderera mberi musi wafombudzi kuAngola mushure mekunge wasangana nedambudziko rekusafamba zvakanaka kwemishina yanga ichishandiswa. Gwaro raburitswa nemahofisi esadiki kuBotswana mushure memusangano uyu rinoti musangano wekuAngola uyu uchapedzisa kuzeya nyaya dzasiyirwa panzira nhasi dzinosanganisira dzerunyararo kugadzikana pamwe neutongo hwejekerere mudonho resadiki. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatsinirwa navaGeorge Charamba, vano vemutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Musangano uyu unonzi wanga uchipanirwa kukurukura nyaya dzekusagadzikana kwedunhu reSADC. Asi vana veZimbabwe vanga vaine tarisiro yekuti musangano uyu uchakurukura nezvemakakatano emafambiro akaita sarudzo dzeZimbabwe. Vacharamba havana kuda kutaura kuti nyaya yeZimbabwe yataura nezvayo here kana kuti kwete patanga musangano uyu. Uye vanzvenga nzvenga kutaura kuti chii chambokurukurwa nezvacho musangano uyu usati wasendekwa parutivi.
Vachitaura nezveZimbabwe kuti tadi mapepa nao ndo anopeta agenda yedu. Ndo anopeta agenda here. Munongonyora zvamunonyora inzi tichingoita basa redu rekutonga nyika neSADC.
Okay, saka hanzi chii muSADC summit?
Pakuti?
Panyaya yeZimbabwe.
We had some technical problems. YeZimbabwe? Who says Zimbabwe is on the agenda?
Musangano uyu uchitanga vaLorenzo vanonzi vakorokotedza vaMnangagwa pamwe nemutungamiri weEswatini vachiti nyika dzavo dzakaita tsarudzo murunyararo uye dzakajeka dzinoradza utongo hwejekerere munyika dzavo vachiti vanotarisira kuti izvi ndizvo zvichaitikawo munyika dziri kuita tsarudzo munguva pfupi inotevera dzakaita seMadagascar neDemocratic Republic of Congo. Asi kunyangwe izvakadaro mutauriri webato rinopikisa munyika reTCC vapromise mukwananzi vati chavanoda ndechekuti sangano reSADC rigadzirise kusawirirana kuri muZimbabwe.
Tiri kutarisira kuti SADC ibude negwara rekuti Zimbabwe ingafamba sei kuti igadzirise nyaya dzemhongamupopoto panyaya dzesarudzo dzakaitwa dzisina kufamba zvakanaka. Iyo SADC pachayo ndeyakataura kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Mumwe wevatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vaElvis Mugari vati havavimbi kuti sangano reSADC pane zvaringabudisa pakugadzirisa zvanetsa munyika.
SADC yoga cannot be trusted kana kuti haingavi iyo yatingaisa chivimbo mairi kuti imanage maproblems atusangana nawo after my elections ekuZimbabwe. Takaona ane kutaurika kukuru nerunyere kuperi chiri kuitika kuti kuri kutyorwa kodzero dzevanhu.
Asi vataurai kandishaya vanove mumwe wevatungamiri veboka revechidiki mubato riri kutonga reZANU PF Vati ivo munyika muna kusawirirana kungada kupindira kwesadhaki muZimbabwe.
Tsika yayo sadhaki kuti inogara pasi ichikurukura kunenge kwaitika sarudzo. Kuchipananwa mazano musangano iwoyo, Zimbabwe inenge yakatomiririrwa naPresident vamunangagwa. Ndoo vanenge vachitova President weZimbabwe. Dai zvichinzi sarudzo dzacho dzine kukakavadzana hadzisi kutambirwa. Maiona kuti pamusangano iwoyo zvainzi Zimbabwe haina mumiririri. Kana kuti vaiti vese vakakwikwidza kuda kuita vatungamiri veZimbabwe uyai.
Nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mutungamiri weDemocratic Party of Zimbabwe, Dr. Urayai Zembe, vati tarisiro yasara ndeyekuti vatungamiri venyika dzemusadhaki vatambire zviri pachena gwaro rakabudiswa neSadhaki Election Observer Mission pasarudzo dzakaitwa muna Nyamabhuvhu muZimbabwe.
Nyika dzose dzeSadhaki dzichagashira ongororo netsvakiridzo yakabudiswa nedare ravo reSadhaki Electoral Observer Mission yomuZimbabwe, inova iyo yakatotaridza gunun'uno yayo yokuti sarudzo haina kufamba zvakanaka yomuZimbabwe.
Asi mushandi mukuru muboka rekubudiswa kwemashoko musangano reZANPF vafarai marapira. Vati ivo hapana chimwe chavangatarisira kunze kwekukorokotedzwa nekuda kwekukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzakapfuura.
Isu hatina zvizhinji zvatikutarisira kubva kusamiti kunze kwekuti tingangokorokotedzwa nekubata kwatakaita maelection. Akafamba zvakajeka, akafamba zvinofadza, akafamba murunyararo. Nekuti kuti titi tine maelection ane kupokana, huke pane nyaya dzaenda kumatare.
Zimbabwe yakaita sarudzo musi wa23 Nyamabhuvhu, idzo dzisina kutambirwa nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakapa mhosva kumukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa yekubira sarudzo idzi. Masangano akawanda anosanganisira reSadhaki Elections Observer Mission akati sarudzo idzi hadzina kufamba zvakajeka. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Wandu hevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nekorera munyika uri kuramba uchikwira, uye chirwere ichi icho changa chakawanda kumaruwa chapindawo mumadhorobha akaita seChitungwiza nemumaguta akaitawo seHarare, umo chiri kubata vanhu vakawanda. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nebazi rezveutano pamusoro pechirwere ichi rinoratidza kuti kusvika pakupera kwezuva nezuro pane vanhu zviro zvitanhatu nemakumaviri nemumwe 6021 vainge vabatwa nedenda kana zvichienzaniswa nezviro zvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumatanhatu nevana 5964 vainge vabatwa kusvika musi wesvondo. Nezuro pakafa munhu mumwe chete, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakafa nekorera pazana nemakumaviri nevatatu. Vakawanda vave kutyira kuti korera inogona kupararira zvakanyanya sezvo mvura yatenga kunaya uye makanzuru kumaruwa nemadhorobha asiri kutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena. Mumwe ave kutyira kuti kusatakurwa kwemarara kuchavapinza munjodzi yekorera. Ndamai Franziska Chademoyo, avo vanogara pashowgrounds kuGoromonzi.
Rimwe bato rinonzi reEMA rimwe rinofanira kutibatsira pamarara. Rinoreva kuti harisi kushanda kana pamakomba ari pamasiri pemajobsa. Harisi kushanda kutibatsiridza kuti makomba iwayo avhara. Zvinoizvo zvinotipa kuti korera iwande zvainge zvemakumbura izvi.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili vaudza Studio 7 kuti havashamisiki kuti korera iri kuwedzera.
Zvinhu zvinokonzeresa korera kana kuti pachirungu atinoti major drivers anokonzeresa korera haasi kuadreswa kana kuti hasi kuratidza kuti panenge pane kamovhumendi.
Vatiwo vagari muguta havasi kufara nekusatakurwa kwemarara nekushaya mvura zvekuti svondo rapfuura. Vakatoendesa gwaro renyunyuto pamusoro penyaya iyi kuparamende. Mukuru wesangano recommend working group on health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti chinofanira kuitwa nechimbi chimbi senzira yekuderedza kupararira kwekorera kupa vanhu mvura yakachena nekutakura marara.
Saka zvinokwanisa kuitwa chimbi chimbi iye zvinezvi kupa vanhu mvura, kugadzirisa nhau yezvimbudzi, kutakurwa kwemarara. Inhau yedzidziso zvekare, vanhu ngavapiwe dzidziso kunyanya-nyanya maringe nenhau yekugezwa kwemaoko. Vanhu ngavadzidziswe tsika yekugeza maoko kana vapedza kushandisa zvimbuzi.
Vatikana izvi zvikasaitwa korera inogona kupararira zvakanyanya munyika. Kanzura wewat 19 kuGoromonzi vatachiona mazhambe. Vatikanzuro yavo yeGoromonzi Rural District Council iri kuedzana pose painokwanisa kutakura marara kuti korera isapararire.
Tiza kutwa havo ita kuti start of phase satombopedza kaitsika. Plan itori kwandiye kutakura marara nekuchenesa nzvimbo yedu. Tatovakwira kuti satombopedza korera iyi.
Vachitaura nguva pfupi yapfuura vari kubhoera kurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakati zvavari kuona ndezvekuti kunzvimbo dzese dziri kuputika korera hakuna mvura yakachena uye nyaya dzeutsanana dziri pasi. Meya veHarare vaIan McConnell vaudza Studio 7 kuti vari kuedza pose pavanogona kuwanisa vanhu mvura yakachena asi havasati vasvika pavanoda.
Asati asvika patinodisista chaizvo ichokwadi ichocho.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamombeshora kuti ndeapi matanho avatora kugadzirisa dambudziko iri. Sezvo mutauri webazi iri vaDonald Mujiri vati vamombeshora vachataura chete mushure mumusangano wedare remakurukota kana kuti post cabinet briefing. Musangano uyu wange usati watanga pataenda pamhepo. Korera iyo yakaputika muna kukadzi kuchegutu yave maturu madiki kana kuti madistricts makumana nematatu anosanganisira Buyera, Gutu, Zaka, Mutare, Chimanimani, Murewa, Uzumba, Maramba, Pfungwe, Shamva neBindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaFreeman Chari vakwira kudare reHigh Court vachipikisa Section 22A yemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act unozivikanwa zvakare sePatriotic Act vachiti mutemo uyu unombonyekedza kodzero dzevanhu. Vakwirirwa kudare igurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamwe negweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza. Vachari vari kumirirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vavo Beishava. Ngatinzwei vashava vachitsanangura nezvenyaya iyi.
Ichokwadi, mutemo uyu unonzi Patriotic Act uri kuti iwo chese chizvarwa cheZimbabwe chingava chiri muno munyika kana kunze kwenyika hachibvumirwe kuti chigare pasi vachikurukura marenge nekuda kwekudubura hurumende iripo. Saka isusu tiri kuti pamutemo marenge nebumbiro remutemo wenyika hapana chakaipa kuti vanhu vataure kuti tobvisa sei hurumende. Haisi mhosva kuda kukudubura hurumende. Saka nokudaro mutemo uyu tiri kuona wakaitwa iwo kuti umbunyikidze kodzero dzevanhu, udzivirire vanhu kuti vataure nezvematongerwo enyika dzinova kodzero dzavo. Saka nokudaro taenda kumatare tikapa chikumbiro chekuti mutemo wakadaro ngaubviswe mumabhuku, mumagwaro emutemo enyika yeZimbabwe ngausamboonekwa zvikare. Saka tamirira itusu kuti dare richigamuchira mapepa anopikisa kubva kuna minista pamwe chete naAG Attorney General ndo vataendesa kumatare ivavo. Kana vachinge vapindura tichazodeedzwa kuti aiwa tiuyai mukakavari mutaure nyaya yenyu pamberi pedare.
Tichitarisawo danho iro ramatora rinosiya papi mutemo iwoyu nezvanga zvichitarisirwa nehurumende?
Zvazvinoreva ndezvekuti kana dare rikawirirana nesu mutemo uyu uri kubviswa, vana veZimbabwe vanenge vasununguka kuti vakurukure zvavo vachitaura nyunyuto dzavo. Vanenge vasununguka kuti varonge kuti vobvisa sei hurumende iripo, voisa sei vatungamiriri vavanoda.
Saka nyaya inotarisirwa kunzwikwa riini mudare?
Tiri kutarisira kuti nyaya iyi mapepa yese atinga aitwa ingangonzwikwa muchikamu chekutanga chegore rinoteera ra2024.
Ivo vachari vane vamwe here vavari kumhanya navo munyaya iyi kana kuti vari kuzvimirira vari mumwe chete?
Pari zvino zita riri kumapepa ekukoti nderavo ivo vachari vari vega, asi kune zvizvarwa zvakawanda zveZimbabwe zviri kumira navo nechekumashure zviri kuti fambai. Vamwe havana kusununguka kuti mazita avo ange pamapepa nokudawo kuti vari muno. Vamwe vanotyawo kuti vanobva vatanga kushanyirwa nedzimwe hama dzisingazivikanwa kwadzinobva nako uye zvatinoda.
Havanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vavo Beishava vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare reseneti remu America nasi riri kutarisirwa kunzwa chikumbiro chiri kubva kune mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden chehomwe yemari inosvika $106 billion yekushandisa kubatsira muhondo dziri kurwiwa muIsrael nekuUkraine. Kune rimwe divi mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu havasati vatambira chikumbiro chekuti vagare pasi neHamas vataurirane pamusoro pekumisa hondo iyo iri kuenderera mberi uye yava muchivhiki rechina. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas chikwata chematororo. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanoraudzira zviuru zvinomwe nemazana manomwe kana kuti vanodarika 7,700. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vanoraudzirawo chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas iri kuratidza kuti iri kuenderera mberi tikateerera mashoko akaturwa nemutungamiri weIsrael waBenjamin Netanyahu. Anoratidza kuti ivo nemauto avo havasi kutarisira kuti hondo iyi imire kusvika chikwata cheHamas chakanda mafumo pasi. Tikateerera zvavakataura mazuva achangopfuura zvinotoratidza kuti vakashinga pakurwisa chikwata cheHamas ichi chavari kuti chikwata chematororo uye chinofanira kukundwa. Saka kunyange zvapo pakaitwa zvekuvhota kuUnited Nations zvakaratidza kuti vazhinji nyika zhinji dziri kuti hondo iyi imbomira vanhu vawane kubatsirikana inonzi pachirungu ya humanitarian aid, vapokwane kubatsirikana nechikafu zvekupfeka nezvimwe zvinodikana pakurarama kwevanhu. Hazvisi kuratidzika kuti pane kumira kuchaitika.
Munoona pane zvingaitwa here nemamwe masangano ekunze nedzimwe nyika kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera?
Masangano akazvimirira akaita sana United Nations anofanira kutemera zvirango kudivi rinenge riri kuramba kumisa hondo. Vanofanira kutaura zviri pachena zvakasimbarara kuti hondo ngaimire. Kana paita divi ringava divi reIsrael kana kuti reHamas rinenge raramba kumisa hondo, kana kuti vanoramba vakuchirwisa vamwe, ivavo vada kutongerwa zvirango zvakaomarara kuti vazive kuti hondo haina kunaka uye hondo kana yanzi imire inofanira kumira.
Munoona pane zvingawanikwe zvichitarisana nenyika yeZimbabwe here kana hondo iyi ikaramba ichienderera mberi zvakadai panyaya yezveupfumi nezvimwewo?
Nyika yakaita seZimbabwe nokuda kwekuti zvinhu zviri kuitikira kure kwatingati kuMiddle East pane kunowanikwa nyika yakaita seZimbabwe uyezve nekuda kwekuti hapana zveupfumi zvinonyanyaitika pakati penyika yeZimbabwe nenyika mbiri dziri kurwizana idzi. Saka handinyanyise kuona hangu chakanyanya chingaafekte nyika yeZimbabwe pahondo iyoyi iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas.
Nyadzo munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa vari parunare kwakare kuSouth Africa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Apo nzvimbo dzakawanda munyika dzakatotanga chivano chadzo chekuremekedza kuera kunoita mwedzi wambudzi uyo unonzi pachiwano wakatotanga kare pakagara mwedzi mavhiki maviri adarika. Kune vamwe vechidiki vanoti havatendi kuti mune zviyerwa zviri mumwedzi uyu, naizvozvo vanhu vanofanira kuzviraramira pamadiro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mutsika dzechivanhu, vanhu havabvumidzwi kuita zvakawanda mumwedzi wambudzi, zvinosanganisira mimwe mitambo kana mabiko akafanana nekuroora kana kuchata kana kurova makuva kana kuita mapira. Sezvo kuita izvi kuchinzi kunogona kukoka jambwa kana munyama mumhuri dzinenge dzachikora mhiko iyi kana kudunhu rinenge ratadza kuremekedza mhiko iyi. Asi mukomana abva zera anogara kuchitungwiza, David Nanda, anoti awirirane netsika iyi.
Zvinhu zvaiitwa kare kuti nguva yemunyambudzi tinenge takuda kuti tinokumbira kuti mvura inaye, asi makore ano handione zvichikonesa kuti tirorane kana kuti tichate. Zvangova zvinhu zvokuti zvangobvawo kare, handione kuitwa kwazvenyu. Zvitori nevandotoziva ini vakatororana kana kuchata muna November vatori makore, but now hatina zvakati zvataona.
Mumwewo musikana wechidiki anogara muHarare, Muzvare Rumbidzai Gwatinyanya, anotiwo vechidiki vemazuva ano havasi kukoshesa mwedzi wambudzi sezvaiitwa makare.
Sematarwa zvedu zvonzi November anotanga mid-October diti ozonosvika kuna end of November. Ukatotarisa iye zvino mazuva manje manje aya vanhu vari kutororwa nekuchati muna November manje. Zvinyaya dzekunzanzi munoyera achititi vanhu vachazvikoshesa.
Asi murume wechidikiwo vasavelo mukuhlane vemuHarare vanoti nekuti havazivi medzisiro yazvo vanongotevedzerawo tsika iyi yekuremekedza mwedzi wambudzi.
Ini chokwadi kuziva kuti November harorwe, tinozviziva kuti harorwe uye haitwe mabiko makuru, asi zvazvinoreva kuti zvakabva ipi zvidi handizvizivi. Saka nekutya tinongotevedzerawo, nekuti tinotya kuti pamwe unozogona kuita zvemaruru kana kudi pamwe pane zvinozoitika kumberi.
Murapi anoshandisa mishonga yechivanhu uye vachikurudzira kuchengetedzwa kwetsika dzechivanhu, vanozivikanwa Sambuya Muchadura, vanoti zvakakosha kuremekedza mwedzi wambudzi.
Chipi nechipi chatinofunga kuti chingaitwe chetsika dzedu dzechivanhu hachiitwi mwedzi uyu. Ukaonekuone kupikisa nekuita zvinonzi chisa hachiere musowa charima, mangwana zvinokuwanawo kana imba yacho haimiri kana senge dziri dzimba.
Munyori wemabhuku uye vachiongorora nyaya dzemagariro evanhu vatonderai Matema vanoti kunyange vechidiki vave kusatenda tsika dzechivanhu, umbo huripo hunoratidza munyama unoita vanhu vasingaremekedzi zviyerwa zvemwedzi wambudzi.
Semunhu akakurira kumusha kwazvainyatsotevedzwa nekuita, pane vandakaona ini vakamboita nharo aiwa zvino zviita vakaroora muna mbudzi zvikashaya basa. Imba idzodzo vanhu vachiti dzavakirwa pajecha nekuti hadzina udzamu hwemadzitateguru yedu, saka dzinoparara. Kungotevedza hazvina zvaunobva, zvakafana nechisi, ingotevedza hauna chaunobva.
Munyori mukuru kusangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Wilfred Dimingu, vanoti muchikristu mwedzi wambudzi wakangofanana nemimwe mwedzi.
Isu samakristu, Bhaibheri ndiro rinotidzidzisa zvatinofanira kukoshesa. Saka Bhaibheri hamuna patinoona patinodzidza kana kuti patinonzwa kuti mwedzi wambudzi une zvausingafanirwa kuti uitwe, kwatiri wakangofanana nemumwe mwedzi yose.
Kunyange hazvo mufundisi Dimingo vachiti mwedzi wambudzi hauna zvaunoreva, vechitendero chavo vane mazuva vanoremekedza akaita seChristmas Day, Easter, Good Friday, Palm Sunday nemamwe. Mwedzi wambudzi unonzi unotanga kucherechedzwa mushure mekugara kwemwedzi, zvinova zvinowanzoitika pakati pemwedzi uno waGumiguru uri kupera nhasi. Vaimbove mutungamiri wehurumende munguva yehurumende yemubatanidzwa uye vari mutungamiri weMDC Mushakabvuva Morgan Tsvangirai vakaripiswa nevaive Mambo Negomo vaLucius Chitsinde vekudunhu rekumashonaland central mugore ra2012 mushure mekupomerwa mhosva yekuroora Muzvare Lokadia Karimatsenga Tembo muna mbudzi wegore raive radarika. Kunyange tsika nemagariro evanhu zviri kushanduka nekupindana kwenguva, kune vanhu vakawanda munyika vanochengetedza tsika dzechivanhu uye vanokurudzira madzimambo, madzishe, masadunhu nemasabhuku kuti varange vanotyora mhiko iyi. Asi vamwewo vari kuti hazviyeri vanoti kuranga vanenge vatyora mhiko iyi kumbunyikidza kodzero dzevamwe vanhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Kusagadzikana kwedhora remunyika kunonzi ndiko kuri kukonzera kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu, izvo zviri kukwidzawo inflation. Zimbabwe National Statistics Agency yakazivisa svondo rapera kuti inflation yepamwedzi yakakwira nezvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 2.5% mumwedzi waGumiguru kubva pachikamu chimwe kubva muzana mumwedzi waGunyana. Zimstati yakati kukwira kwemitengo yezvinhu kwakanyanya kukonzerwa nemitero yedzimba, mvura, magetsi, gasi nemafuta ekufambisa dzimotokari, izvo zvakawedzera inflation nechikamu chimwe chete chine zviga zvina kubva muzana kana kuti 1.4%, zvichiteverwa nezvekudya pamwe nezvinwiwa zvisingadhaki, izvo zvakaiswawo pazviga zvisere kubva muzana kana kuti 0.8%. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku kuri kunyanya kuoneka mumitengo inotarwa iri mumadhora emunyika.
Kana takatarisa mitengo yezvinhu in United States dollars, hongu yatikwirei but haisi kunyanya kukwira zvakanyanya. Asi kana takatarisa mitengo yezvinhu zvinotengeswa nemaZimbabwe dollars, yanga ichikwira zvakati nyanyei. Zvachikonzereswa nekupera kwesimba remari yemuno tichienzanisa nemari yekuUnited States.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mutambasere vanoti inflation yemunyika yakakwira zvakanyanya kudarika zviri kutaurwa neZimstat, iyo vanoti yave kushandisa nzira yekupima nayo inflation isinganzwisisikwi neveruzhinji.
Takaona musino uyu kuti madata prices akakwidzwa nemitengo yekuti atova double zvaanga ari before. Tikaratidzwa zvakare kuti magetsi akakwira. Tinoziva futi kuti fuel muZimbabwe is the most expensive muregion yese. So takatarisa zvinhu izvozvo, zvinhu zvinonge zvichidikanwa kuti zvinhu zvigadzirwe, kungava kubika chingwa, kungava kugadzira flour, kungava kuita zvinhu zvakawanda zvinotarisana neproduction yemabasic goods muZimbabwe. So kana zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigadzirwe, mitengo yazvo iri kukwira. Naizvozvo zvinhu zviri kutengeswa mitengo yacho inototi ikwire. Zvekuti iko zvino vamwe vanotarisa vari kune dzimwe nyika vanotarisa inflation muZimbabwe vanotaura ivo kuti inflation yatova kuma 800%.
Izvi zvinotsanangurwa naDr. Chitambara, avanoti kune nzira nhatu dzekupima nadzo inflation dzekuti Zimstat yaigona kungodzishandisa dzose nguva imwe chete kuitira kuti veruzhinji vanzwisise.
Zvinenge zvakakosha probably zvinochida kuti dai veZimstat vanga varamba vachingopublisha US dollar inflation, Zim dollar inflation, uyo zvakare neblended inflation. I think ESMA inflation anobatsira isvai takadarisa manegotiations emioro yevanhu. Tinoziva kuti vamwe vanhu vachikati vande vachiri kutambira in Zim dollars.
Kukwira kwemitengo yezvinhu uku kana kuti inflation kuri kuuya panguva iyo hurumende yakawedzera nguva yekushandiswa kwedhora rekuAmerica pamwe chete nedhora remunyika kusvika muna 2030, kunyange hazvo hurumende nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaiti vakwanisa kudzikamisa dhora remunyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uyu mucherechedzo wekuti zvirongwa zvehurumende zvekudzikamisa dhora remunyika zvainge ichiita zvaramba kushanda.
Zvirongwa zvayo zvose zvamamezha zviya zvavaiita zviya zvakona kushanda kuti zvidzikamise Zimbabwe. Dhora raiimbwa raimbwazve ina president chaivo kuti rinofana kudzoka manje manje. Saka vavona kuti zvirongwa zvavo zvisi kushanda vazama vazamazve.
Inflation yepagore mumwedzi waGumiguru yakaiswawo neZimstat pazvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 17% kana ichienzaniswa nemwedzi umwe chete wegore rapera. Munhu umwe chete anonzi mumwedzi waGumiguru aida mari inoita zviuru zana nezvishanu zvemadhora emunyika kana kuti 105,072 Zimbabwe dollars kuti akwanise kurarama. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa nezvemusangano wevatungamiri venyika dzemusadhiki uyo waitwa nhasi padandemutande. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Vanhu vari kubatwa nekorera pamwe nekufa nayo vari kuwanda munyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VO Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kulamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngolesibili mhlaka 31/4/2023 mupraxidus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Danile kakhulu ngamazwi la ethulwe ngomkhulu wesat sithi amhlophe kubandla lezalo PF sithi ama ukhetho lwahamba kuhle. Lokhu akusikoqiniso kodwa ke singadali kakhulu ngoba iprogramu yesadaka ekapheli mhlaka 4 November izakhontinua. Kumele simele besibone ukuthi impumelo yakhona kahle kahle izaba njani.
Wamukelwa ngemibono ehlukeneyo ophume emhlanganweni wamazwe awesadak owe extraordinary summit osungulwe namhlanje kodwa wagcina umiswa wasudluliselwa phambili ngemva kokuphazanyiswa ngamagagasi ebulenjini kwi-intanethi.
Ihudo lethu litholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga. Liyaxwayisa-ke ukuthi nxa lihamba lingahambi liqhawula abantu izandla njalo lihlambulule izandla kuke konke ingakadli ezintweni ezithengileyo ama-orenji konke lani liqalele kuhlanze emanzini.
Ukuselakala kwamanzi ayeneleyo, ukudubuka kwezititshi zempompi ezithwala ingcekeza lamanzi aphuma ezambuzini lokungahlanzeki kwamanye amadolobho kubikwa kuyikho osokubangela kumemetheka kwesikhudo esekholera eZimbabwe. Ngisho kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu walile ukubeka phansi izikhali empini abayilwa leqembu lebutho ele-Hamas lakwele-Palestine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika owe-SADC owe-Extraordinary Summit osungulwe namhlanje ucine umiswa wasudluliselwa phambili ngemva kokubhekana lodubo lokuphazanyiswa kwamagagasi njengoba ubuqhutshwa ebulenjini. Ubikwa uzaqhubeka ngomgqibelo. Kubika uMathis Gama weStudio 7.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sehhofisi kamongameli welizwe umnumzana George Jaramba ongathandanga ukuveza ukuthi udaba lweZimbabwe lukhulunywe ngalo kumbe hatshi ekuqaleni komhlangano walamhla njalo kazange acace ngokuhlafunwe yinkokheli yeSADC.
What's the difference in ordinary and extraordinary summit? What's an extraordinary summit? I don't owe you an explanation, by the way.
Bekukhangelelwe ukuba umhlangano lo obumele uqhutshwe ngeviki ephelileyo uhlolisise udaba lokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncwabakazi lolusanda kuqhutshwa eSwatini lokunye okuphathelene lezomvikela kwele Democratic Republic of Congo, Mozambique lamanye amazwe abhekane labahlamuki. Abamabandla aphikisayo kweleZimbabwe bafisa ukuba iSADC esizaqhuba omunye umhlangano we-Virtual Extraordinary Summit ithathe isinqumo sokuthi kumele luphindwe ukhetho kweleZimbabwe abathi kaluqhutshwa nganye emfanelo. Iqula labahamba eZimbabwe ukuyahlola ukhetho ele-SADC Observer Mission lakubeka sobala ukuba abakhonona ngokhetho kumele belandele imithetho yelizwe. Kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi bafuna ukuba inkokheli yeSADC iphume lesinqumo sokuthi ukhetho lwenziwe kutsha eZimbabwe.
Danile kakhulu ngamazwi la ethulwe ngomkhulu wesat sithi amhlophe kubandla lezalo PF sithi ama ukhetho lwahamba kuhle. Lokhu akusikoqiniso kodwa ke singadali kakhulu ngoba iprogramu yesadaka ekapheli mhlaka 4 November izakhontinua. Kumele simele besibone ukuthi impumelo yakhona kahle kahle izaba njani. Kungaba kuyikutshaya efihle umphini okwenziwe ngutshalimane asikwazi. Kuqakathekile ukuthi simelele iprogramu ephele sizwe i-full statement yesadaka ezaphuma mhlaka 4 November.
Ekuvulweni komhlangano walamhlanje umgcinisihlalo weSadiki umongameli João Manuel Goncalves Lorenzo weAngola utshayele ihlombe leZimbabwe leleSwatini ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Allow me to express our hope that this same spirit could also be seen in the elections that will take place in the Republic of Madagascar and the Democratic Republic of Congo.
Nivumeleni niveze ithemba lethu lokuthi wona lo umoya ungabonakala okhethweni oluzoba khona eRepublic of Madagascar kanye laseDemocratic Republic of Congo.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi akumangalisi okwethulwe ngumkhokheli wakwele Angola.
We welcome this congratulatory message and it vindicates us as ZANU-PF because you find that a lot of disinformation was going around and a lot of fake news and a lot of false accusations and a lot of fake allegations which were trying to point towards the discredited election. The lies may be fast, but the truth will always catch up and the truth is catching up.
Awamukela lo mlayezo wokuchayelwa ihlombe njalo uyasigeza njengeZANU-PF ngoba kuningi ukusambalaza owekusenzakala indaba ezingamanga.
Kodwa umnumzana Evila Ncube wenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi usobala ukuba iSADC ingeke yasiza uZulu weZimbabwe uxazulula inkinga yempumela yokhetho oluqhutshwe lonyaka.
Akulanto emangalisayo ngomhlangano weSADC ikuvezile kahle kamhlophe njalo ukuthi abantu beZimbabwe abangafaki ithemba phezukwayo kabasukume bazenzele ngokuba iSADC kayisoze ibe lusizo ekuletheni inguquko eZimbabwe.
Inhlanganiso eSADC yake yangenela kwezokhetho ngesikhathi kubusa uMuyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka 2009 kwagcina kubunjwa uhulumende womanyano kulandela ukuqhutshwa kokhetho olwasolwa kakhulu ngamazwe omhlaba ngoba kwakusobala ukuthi ibandla eliphikisayo lalinqobile. Akwaziwa ukuba bengangenela njalo na kukhetho oluqhutshwe lonyaka ngoba iSADC Observer Mission isigqibe umsebenzi wayo. Umbiko wabakubonayo ngokhetho lolu wanikezwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Lanxa inhlanganiso lamazwe angentshonalanga akubeka sobala ukuthi ukhetho lwalonyaka aluqhutshwanga ngemfanelo, ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission yethula umbiko ukuthi uMnangagwa nguye onqobe kulolu khetho lokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa echaya ngenduku phansi ethi wagqilwa libandla leZANU-PF leZEC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Ukusolakala kwamanzi ayeneleyo ukudubuka kwezitishi zempompi ezithwala amanzi alengcekeza ezambuzini lokungahlanzeki kwamanye amadolobho kubikwa kuyikho okubangele ukumemetheka kwemikhuhlane yesihudo enjengecholera kweleZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizaspanda.
Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi kuthange kutholakala abantu abangamashumi asikhombisa lanye 71 belecholera wobulala oyedwa. Ugogoma Gumede ohlala emzini weTshabalala koBulawayo ubelalisiwe yilo umkhuhlane.
Bengigula sibili, hhayi bengitshayile ikholera, bengitshaye kakhulu. Kodwa kathe sengingcono ngahamba eThorncliffe esibhedlela. Yikho ukuthi ngizwe ngibe ngcono lami. Kodwa ngangiphatheke kakhulu ngendaba yekholera.
Umhlali welokitshini leCourty Park koBulawayo umnumzana Clopas Chiripamberi uthi kezwa kuhle esiswini mhlawumbe ingabe yiyo ikholera.
Ikholera leyi ukubizwa ngayo ukuthi abantu baphela, abantu babulawa yizisu ngokuthiwa ngamanzi lawa amanye esiwanatayo. So angiwazi ukuthi yini mina lami so angizwa ukuthi sisami sisho kuhlungu angiwazi ukuthi kuyini. Una la manje sangatha yena amanye ezigubhu amanye njani njoba namanzi sometimes ahlu. Manje saphonga kunatha imali yokuthenga amanzi gasilana.
Umqondisi wezempila kahle kobulawa uDokotela Edwin Nkosinathi Sibanda Mzingwane uchasisa ngesimo sekholera kuleli dolobho.
Kobulawayo sokutholakele abantu abalekholera kumbe abacatshangelwa ukuthi banomkhuhlane wekholera abangu-12. Ngikhuluma kusiyafika izolo. Kulabo bantu bahloliwe batholakala abathathu belawo umkhuhlane, sebelatshiwe bahanjiswa ngemakhaya. Wasala oyedwa.
Umkhuhlane wesikudo uzwana nengcikeza. Osichitha mfundo solwaye ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uxwayisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Isihudo lesi sitholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga. Liyaxwayisa ke ukuthi nxa lihamba lingahambi liqhawula abantu izandla, njalo lihlambulule izandla kuke konke ingakadli. Lezinto enizithengileyo ama-orange konke lani liqalele kuhlanze emanzini, ngoba lo mkhuhlane uyingozi. Umphefumulo womuntu uyachabalala kusiya ngamahola.
Ugqatshalo wezempilakahle luthi umkhuhlane wesihudo ubhake kakhulu eHarare leMasvingo, njalo sewufe abantu abedlula ikhulu 100 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Ngikobulawayo ngimele Studio 7, igama langu Ezra Chisa Sibanda.
Inhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu walile ukubeka phansi izikhali empini abayilwa leqembu lebutho ele-Hamas lakwele-Palestine. Ekhuluma lentatheli izindaba umnumzana Netanyahu uthe ubeka phansi izikhali kuyabe kuyikuvuma unqutshwa leqembu le-Hamas, lona elibalelwa yimelika kuluhlu lamaqembu ama-terrorist. Inhlanganiso ephathisa abantu eGaza eye-United Nations Agency for Palestinian Refugees yona ithi umumo awusamanga kuhle eGaza, njengoba sokusilela imithi, ukudla, amanzi, amafutha ezimota, njalo lemigwaqo isigcwele ingcekeza egeleza ivela kuzambuzini. Ezinye izisebenzi zalenhlanganiso ezingamashumi ayisithupha lane zibikwa zibuliwe kulimpi kumaviki amathathu edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxele ngcwethi yezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eye-Freedom Alliance, umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubulala abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenza ekucineni kumele sithi bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo, siyikhangelelanga ngaleyi century ukuthi kube le barbarism efana nayo nale.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha. Ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe, kube lama terms of reference omethanande umiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa. Ungazi ukuthi ndothi ngiyebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-1 week. Wangantwa kuyaba yi-1 week sokupheli, kodwa hayi, akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze 1 week, lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who-value ngesiNgisi ilo kuze i-human life.
Ngombono wakho, i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kathesi, kumbe kunenge okusafanele ikwenze?
Ye, i-United Nations uhlupho lwayo mfowethu, o-America labo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamas ama-Palestine, abhonjwa kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ikusekela nabo lozeni kutsho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless.
Pho nxa akumi kanje, yini engaphathisa impi leyi manje, izamiswa yini?
uyabona impilo ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abakhuzana. Manje bona abakho neutral ngoba iUnited Nations kumele ibe neutral.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eye Freedom Alliance. Lapho ke limuzwe ixoxa loTaboka Ncube owe Studio 7 ese South Africa. Abahlangothi lukahulumende olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole Department of Veterinary Services bathi sebevuselele ukulungiswa kwemithi lamajekiseni okuvikela imikhuhlane eyama-vaccine elizweni lonke. Lokhu kuvele namhlanje lapho kusungulwa okusemthethweni indawo yokuhlola imikhuhlane ehlasela inkomo eyeGwanda Provincial Veterinary Laboratory ezancedisa abalimi ezansi emandebeleni ukuthi bathole uncedo olweneleyo lapho bekhulelwa yizifuyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lokho kuza ngesikhathi uzulu emandebeleni kakhulu esiqinini seyinsiza ekhala ngodubo lokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane yemkhaza. Umqondisi we-Livestock Production Systems in Zimbabwe Project, uMnumzana Sikhalazo Dube, osebenzela njalo inhlanganiso ye-International Livestock Research Institute, uthi ukusungulwa komsebenzi wokulungiswa kwemithi ama-vaccine awe-general disease kuzadala ukuphepha kwenkomo kulesi sabelo ezife ngobuningi ngenyanga ezedlulileyo.
Tete abanye babo bayafundiswa emahofisini ethu eKenya, bayafundiswa ukwenza i-vaccine ye-tererosis ka-general disease. So bafola lo mebesenza about 20,000 ama-doses. Kathi sinjengobuzwile bekhuluma lapho ukuthi bayenze 300,000 ama-doses. I-50,000 yakhona yiyo ibonela provincial lab eGwande side of Vetai lab. Isiza-ke sizasetshenziswa-ke kubalimi endaweni ikakhulu endaweni ezilomkhuhlane kakhulu wejana. Nxa idosi ihlatshiwe enkomeni yakho, inkomo yakho iba lokuvikeleka iziye kufa.
Ogcizelele sithi ukuvulwa kwale ndawo yokuhlola izifuyo kuzancedisa kakhulu abafuyi kulesi sabelo ukuze bavikele izifuyo zabo kumkhuhlane efana lodalwa imkhaza leminye.
Qakathekile kakhulu emkhuhlaneni is quick detection and quick treatment, ukuthi masinya sibe kwazi umkhuhlane okhona phakathi kwesifuyo uyuphi, ukwenzela ukuthi yelatshwe masinyane umkhuhlane ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka siyavala isibaya. Umkhuhlane ujanuary dysenteriosis qakatheke kakhulu ukuthi ikhontrolwe, so kumele sazi ukuthi yiwo yini kumbe ngeminye imikhuhlane esezifuyweni zethu. Ama-laboratories afana lale ayenza kube lula ukwenza lokho, kwenzela ukuthi abalimi bathole uncedo oluqondileyo.
Lamazwi agcizelelwe ngukosikazi Lathiso Dlamini Maseko, umabhalane omkhulu wesabelo seMatabeleland South.
Namhla siyabonga ukuthi baze basilethela ilaboratory lapho esizathi khona sikhangele isifo sicubungulwe sicwaninge ukuba kambe kuyini okubulala inkomo zethu. Hathi ukuthi sihamba siloku siblack leg what. So sesile laboratory ukuthi umdala ngathi hayi mina ngiyayazi nxa yayisisiwe ingani ikhuphula imiphandle ibulawa yilokhu, bathi khona visa lapha sizoyichecka siyibone.
Unkosikazi Sarah Picol obemele inhlanganiso ye-European Union uthi bazimisele ukuncedisana lele Zimbabwe kwezokulima, njalo sebekhangelele ukuthi kube nenguquko ekulondolozweni kwezifuyo.
We expect to see now it's there are concrete changes for the farmers.
Sasukhangela ukuthi sibone inguquko ezombekayo kubalimi abazafuna ulwazi abazaliphiwa ngelebhule kanye lalolo hlelo ukuze balandelele masinya emikhuhlane ehlasela izifuyo zabo, njalo bazivikele ngolwazi abaliphiwa ngabe-vetinari.
Inhlanganiso yomanyana wamazwe awezevazi le-Europe, e-European Union, ikhiphe uncedo lwezigidi ezinhlanu zama-euro 5 million euros kusukela ngomnyaka ka-2020 uhlelo lwe-Livestock Production Systems in Zimbabwe Project. Inkomo ezedlula inkulungwane ezingama-20,000 kubikwa zifile lonyaka ezansi emandebeleni ngenxa yemikhuhlane edalwa imkhaza, kuthi inkomo ezedlula ingxenye yesigidi 500,000 zifile ngomkhuhlane ofanayo elizweni lonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2018. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
bakhala ngendlala ukuswelakala kwamanzi lokunye abantu bemaphandleni ezabeleni zeMandebeleni ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka ngamandla. Kubika uGibbs Dube.
Omunye wabakhala ngesimo esibi somnotho welizwe nkosikazi British Banda ohlala esigabeni seJimila eJolojo.
Ngimeli Jimila lapha bakithi siyanxusa shuwa abazonceda ukuthi nxa belalo bebe bezosisiza shuwa ilanga esikhangalane lale Jimila liyesabeka. Lenyoni zangena zaqeda emasimini akulalutho. So besicela sibili abazonceda ukuthi basincede ngokudla ngoba hheyi ilanga letshisa okunye okumangalisayo zihlobo zikamlimo. Kunzima shoku lapha.
Uyakhala njalo lo mnumzana Jeffrey Juma ohlala esigabeni lesi.
Uhlupho esilalo kulezi nsuku luhlupho lwamanzi, uhlupho lwamanzi kukhwamalele sibili. Izibhorane ayazenelisa abantu kanye lenkomo. Kodwa siyazama ukuthi abanye bekhepha iziva ngale ngemfuleni kugwayi ukuthi kunathiswe inkomo, kodwa heyi. Hayi, uhlupho lwakhona lukhulu kakhulu sibili, njalo futhi lamanzi vele ayatsha tholakali. Lezi nkomo sezingenelwe imikhuhlane lapha, hhayi aya ziyafa inkomo, ziyafa inkomo, ngasikwazi ukuthi kumele uhamba njani. Ngasizike zafa lapha kumakhelwane ngabona sezikwane zakhona 5. So hhayi, besicela sibili ukuthi nxa abantu be-vetinary bengasondela eduzane bezama ukuthi bencedise kulokhu. Okunye bantu indlala, ilanga liyatshisa, liyatshisa ilanga, akulalutho lapha eziphaleni lapha. Nxa bekhona la bazoncedwa ngabasondela eduzane beke bencedi iCholojo.
Umnumzana Daniel Nxumalo laye uthi badonsa nzima esigabeni sebubi.
Impilo inzima kakhulu kwabanye abantu. Kulabantu omakhelwane labantu ewadini obabona ukuthi bathwele nzima. Ukudla, abantu baswela ukudla, ukudla akukho, abantu balambile. Kulabanye abantu abatshona ilanga bengadlanga, bebhajekthela ukuthi baze baye kudla ntambama ngoba beseva impuphu. Sibe sicela ukuthi ma kungaba loncedo losizo olungaba khona olokuthi abantu befinyelele ukudla. Njalo kule ama-villages achiyechiyeneyo aswela amanzi. So kuleyo ndawo eswela khona amanzi, sokubangela ukuthi abantu babe lomkhuhlane wesihudo ngoba bengela manzi ahlanzekileyo. Kule village uficisana ukuthi ilesibhorane esi-1 but inkulu kakhulu. So sebenatha amanzi awe maphithi, banatha amanzi awe mfuleni, amanzi angahlanzekanga. So khonokhana sokubangela ukuthi sizithole sesingani siba phakathi kohlupho olukhulu kakhulu njengewadi.
Ucela ukuba uhulumende angenele ukuze abantu bephile ngcono.
Cela ukuthi lezinye inhlanganiso kumbe uhulumende ma kunga engakwanisa ukuthi ancedise abantu abanjalo. Bancediseke abantu bebubi district ngoba kulodubo kulezinye indawo izulu alizange lana.
Kasenelisanga ukukhuluma lomphathintambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo owake watshela uzulu ukuba bazama ngamandla wonke ukuthi belungise okuhlupha abantu esabelweni lesi. Wathi okunye abakuzamayo yikwakha idamu elikhulu elegwayi Hlangani Dam elinakho ukusiza abantu abaningi kuleyo ndawo labahlala koBulawayo. Ngimele iStudio 7 seMaryland ngoGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iningi labasakhulayo bathi bathweliswe amagaba avuzayo isimo esikhona elizweni ngoba lokhu bengakayitholi imisebenzi abayithenjiswayo ngesikhathi kugankaselwa ukhetho olukhulu olwenziwe eZimbabwe ngoNcwabakazi. Bathi bona badla kanye ngelanga njalo kabala mali yokwelatshwa emaklinika lezibhedlela. Impilo yabo isisezandleni zikaNkulunkulu. Kubika uTobias Mzingwa.
Ibandla leZANU-PF lathembisa abantu izulu lomhlaba ngesikhathi likhankasela ukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Abatsha bathi sekuzinyanga ezimbili kuqhutshwe lolu khetho kodwa kulokhu kungela nguquko ekhanyayo elizweni. Bathi badonsa nzima ngoba iningi labo lehluleka khona lokudla kanye ngelanga ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Omunye wabasakhulayo okhala ngokwenzakala elizweni nguSenzeni Maphosa okubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change.
Ubuya ngalokho bubambe abatsha kulamsebenzi bagcwele iganga bathengisa yonke into kanye lemizimba. Abasakhulayo bacapha imingcele besiyadinga idlelo kwamanye amazwe okwenza usale abalutshwane bemilana lobunzima ekutshintsheni imithetho engathakazeleli ukuthuthuka kwabo. Abantu abatsha bagalule ekusebenziseni izidakamizwa kubangelwa ikakhulu ludubu.
Uyalila lomunye osakhulayo uNdumiso Ncube ohlala koBulawayo.
Abantu abatsha abazisebenzayo noma abenza amabhizinesi ahlukeneyo bahlangana nenhlupho eziningi ukuqhuba amabhizinesi ngaphansi komnotho welizwe lethu ngesimo umnotho okuyiso okubangela ukuthi amabhizinesi abo angabe sakhula aqhakaze ngendlela okufanele ukuba ngabe akhula ngayo.
Kodwa enye yenkokheli zabasakhulayo bebandla leZANU-PF abesabelweni sakoBulawayo uAddington Mpofu uthi uhulumende webandla lakhe kumele atshayelwe ihlombe ngoba upha amandla abatsha.
Ama youth have been able to be integrated into i-government. Uhulumende ufake ukuthiwa ngama youth desk kuma ministries wonke. Uhulumende ulethe i-youth bank. Sesikhuluma going forward what our youth need to do is not only to support Vision 2030 but to be a part of Vision 2030 by participating.
Njengoba lokhu iphela amandla emali yakuleli owake wakhokhela inhlanganiso emela abafundi bezikolweni zemfundo yaphezulu eleZimbabwe National Students Union, uBinon Ncube uthi kunzima ukusungula ibhizimusi kweleZimbabwe.
Uhulumende nxa ekhuthaza abatsha ukuthi babe ngama-entrepreneur, thina sikubona kuyindlela yokuthi uzama ukulungisisa ukuthi wehlulekile ukuthi abantu abatsha babe lemisebenzi. Ngakho-ke usedinga indlela zokuthi kube sangathi kule nto eyenzakalayo elizweni empilweni zabantu abatsha. Kodwa sikhuluma eqinisweni, leyo mali yokuqalisa leyo business or leyo project yabuyavela ngaphi? Imali yethu iyaluza ivalue ngeviki ngeviki, iyantshintsha, ama-rate ayantshintsha.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha ezimele, uMnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi abadinge amathuba kwamanye amazwe abasakhulayo ngoba sekuzalele ingwe kweleZimbabwe.
Inyathela abatsha abangalithatha engilibona lilengqondo ikuthi bazame ukuthi bazithuthukise kwezemfundo, bazame ukuthi bathole ama-certificates noma ama-diploma angabani tholisa amathuba ngaphandle kwelizwe. Nxa sikhangele izithembiso abaziphiwayo ngabakhokheli asebethe bathatha futhi umbuso, angiboni kusiba lotshintsho.
Kodwa uBelinda Cele, indodakazi kaMuyi uSipha Sicele owalwa impi yenkululeko, uthi kuyasinda ukusuka kweleZimbabwe.
Kimi kungitshayisa ngovalo ngenxa yokuthi akula guarantee even the lizwe okuya kulo amazwe amakhulu lawa yiwo namhlanje alendumo yezimpi kuyafiwa eSouth Africa. Khona leke kubo Russia kulezimpi, kubo South Sudan. So akungani kethokozisa, hayi akuthokozisi kakhulu.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzama ngamandla ukuvuselela umnotho okumele ulungiswe ngabadabuka kweleZimbabwe ngomutho wakhe esithi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Uhulumende wakhe uthi ulenhlelo eziningi ezabatsha njalo lezomuntu wonke ezilakho ukuthuthukisa ilizwe. Ababona ngezomnotho bezimele bathi lokhu okwethulwa nguhulumende kufana lokuchaya indlovu ngempama. Ngimele iStudio 7 seHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.